mugodhi wangu uchoshanda kawo mugodhi unotori nemuridzi wawo saka vashandi tu vakapinda mumaini here vachida kuita basa saka vari kuzonzi vakazotrepa vakadhirikirwa nemugodhi saka mabhodhi achona akatobuda akaburitswa nezuro kubva mushafti maanga akadhirikirwa imo
o ndokuti saka vakazovaburitsa handivani ndivo varidzi vemugodhi here kana kuti ibazi rinoona nezvemugodhi
mastakeholders vanobatsirana neministry of mines nevamwe vakasiyana siyana
pane chikonzero here chekuti mugodhi uyu wakadhirika sei pane zvamanga manzwa here mukuferefeta kwenyu
hatizivi zvinotoda iye muridzi wemugodhi waishe azvitaurire because mugodhi utooparetwa nemunhu ane license sazvoda kuti azvitaurire ei